Mapurisa ekanzu aya akanga achidzinga vanotengesa mumigwagwa, zvikuru avo vakanga vachitengesa zvekudya. Veruzhinji muchinhoi vari kushoropodza kuita kumapurisa uku vachiti vanofanirwa kutanga vavagadzirira kwekuenda kunotengesera zvinhu zvavo vasati vavadzinga mumigwagwa. Mumwe ane mafungiro aya ndivamena zvigwarimbo ava vanoti kanzuro inofanirwa kuvapa kukutengesera sezvo vakawanda vari kurarama nekutengesa.
Nenyaya iripo yechirwere kana iri nyaya ichichakatarisa nechirwere vataurira vari zvanga zvakanaka zveshuwa zvavari kuita kuti tingodzoreredza saniti wezi shuwa taunda isinaomera mushi varida kuti vamboitika saniti vanhu vogadzirira zvinhu zvekutengesera kwete kuti vanongodzingwa pasina pavari kuenda. Vanofanira kuwanirwa kuzvienda ndara hamuna mabasa zvekuvazvaa dhendi ino nderi kuvararamisa saka vakawanirwa ndokutengesera pakanaka hane zvimbuzi hapana chakaibva asi kana vakavadzinga vasina solution ndopanonoka.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wechinhoi Resident Trust vaPeter Lewanda ava vanoti vari kusvisvikana nekudzingwa kwevanotengesa sezvo iri iyo raramo yevakawanda.
Sebazi rechinhoi Resident Trust tiri kubatikana nekutambudzikana nedanho ratorwa nemapurisa ekanzuru rekubvisa vategesi mumigwagwa sezvo iri nzira dzedu dzekuti tirarame tikushushikana nedanho ravapa vatora.
Vanewanda vanoti nzvimbo dziri kunzi vanhu vanotengesa idiki zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari kutengesa mumigwagwa.
Nzvimbo kunzvimbo kwacho kuri kunzi vanhu dzakatarwa kunzi vanhu vaende kunotengesa mavhenda kudiki uye kure nekure avo vanotenga sezvine kurobva kwamanikidzana kune vatengesi kuzi vakawanda vadzingwa.
Asi meya weguta vaDike Makombe vanoti sekanzuro vakatambira zvakatarwa nehurumende kuti vanotengesa vaende kunzvimbo dzakatarwa kwete kungotengesera pese pese.
Ndofunga sekanzuro isisu takangotorawo mhindi directive yakabva kunational national issue yekuti vanhu vamboenda munzvimbo dziri designated pakutengesa. So that's what we've done is kanzuro kuti
vamakombe vanoti vashandi vekanzuru vakapa vanotengesa nzvimbo dzekutengesera sezvinodiwa nemutemo.
Vamboenda kwakarerukira kunoita chimwe basa asi hatisi kurambidza kuti vanhu vasatengesa. Vanhu basa ngavaita asi vaitire chii panzvimbo dziri pamutemo.
Mutauriri wekanzuru vatichawana mulauzi vanoti vakataura nevanotengesa vakawirirana kuti vabve mumigwagwa kunyange hazvo vamwe vari kuramba kubva pavanotengesera pasingabvumirwi izvo zvakaita kuti vakumbire ruyamuro kubva kumapurisa ezrp. Vanotengesa mumigwagwa vari kudzingwa mumadhorobha akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini apa Chigoriwa.